izvi zvakakosha chaizvo nokuti vanhu vakawanda vanoda kurejestwa vavo vari kusvika 18 years nevavo vainzi maaliens vaisabvota apa paamaelections akapfuura uyezve vamwe vangari kudiaspora vaakudzoka nevanoda kutransfa vakachinja nzvimbo dzokugara saka izvi zvakakosha kuti purosesi iyi iitike sezvo takaona test process yakaitika kune vanhu vakawanda vanga vakamira mukiu vachida kurejista saka zvakangonaka kuti ini sport days dzacho dzei and then futi zvichitokwana zvotodada dzavo dzeri wada zvazvichitoita nokuti vanhu vakawanda vanoda kurejista
pane chirongwa chakapfuura ichi vanhu vakawanda vakati havana kunyatsowana ruzivo rwakakwana nekuti hachina kushambadzirwa zvakakwana pane zvachinja here pane zvamuri kuonawo nekunzwa munhepfenyuromo
zvatiri kukurudzira ndezvekuti ZEC iyanaunse mavota registration centers acho nemadesi kuti inenge iri musi wasati kupi nenguvai vasati vapinda mufield izvi zvinobva zvabatsira kuti vanhu vange vachiziva vagogadzirira uyezve zvinodiwa zvacho pakurejesa vange vachienda vainazvo vakakwana saka zvazvida kuti zviitwe nguva ichipo vasati vatangisa kurejesta
ZEC iri kutiwo masangano akazvimirira oga akasununguka kuti ange achinyora matsamba kwavari vachikumbira kuti vange vachipinda muchirongwa chekudzidzisa vanhu imi makanyora here tsamba iyi
hongu takanyora iyi yatova yechipiri takambonyora imwe pareferendum ende takanyora chechipiri nokuti vaiti dzereferendum dzakapera permission yacho saka ko zvino chachekutarisira chinhano chataakuenda ichi chemobile voter registration saka takatotarisira kuti tikapiwa tinopinda mundima just like yesterday tiri redi kuda kubatsira ZEC kushambadza nekukurudzira vanhu kuti vaende kunorejista.